nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina 5 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica haasati ave kuzikanwa. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248. Hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha zvinofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri kuWashington DC. Zvisati zvave pachena kuti akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica ndiani sezvo mavhoti achiri kuverengwa mune mamwe matunhu. Kuri kunzi zvingangotora mazuva kuti kuverengwa kwemavhoti kupere. Tichienda pamhepo, vaJoe Biden ndivo vanga vakatungamira nepfenyuro yeFox News ichiti vaBiden veDemocratic Party vange vave nemavhoti kana kuti Electoral College votes anoita mazana maviri nemakumi matanhatu nemana 264. Kuti munhu anzi akunda anoda maelectoral votes anoita mazana maviri ane makumi manomwe 270. Zvinoreva kuti vaBiden vanongoda mavhoti matanhatu kuti vave mutungamiri mutsva weAmerica. Fox News inoti vaDonald Trump vane mavhoti mazana maviri negumi nemana 214. VaTrump vaenda kumatare edzimhosva vachida kuti kuverengwa kwemavhoti kumbomiswa mune mamwe matunhu, asi vamwe vanoti izvi hazvibudiriri nekuti zviri pachena kuti vaBiden vane mavhoti mazhinji. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaBiden vatove nemavhoti akawanda ipo pachine matunhu mazhinji asati apedza kuverenga mavhoti, naizvozvo havaoni vaTrump vachibudirira kumatare edzimhosva.
WaTrump President Trump ndiyo tinodaira kuti wachabviswa pachigaro, wacharuza maerection. WaJoe Biden wari kufamba zvakanaka chaizvo, mukariro chaizvo yekuti wachabudirira.
Sei muchidaro profesa?
Ngekuti manhamba awo anoratidza kuti wakusvika panhamba inodiwa kuti unzi wahwina wabatwa chaizvo. Zvino vaTrump havari pashureshure chaizvo.
Tiri kuona kuti vaTrump vataura nyaya dzokuti vanoda kuenda kumatare edzimhosva. Munoona sekuti zvinobudirira here izvi?
Handifunga kuti zvichabudirira ba. Wakamboedza nguva zhinji wakasabudirira. Saka wari kutsvaga dzimwe nzira dzakasiyana-siyana dzekuti wagare pachigaro. Asi handifunga kuti wachabudirira ba.
Munofunga kuti vangatambira here kuti vatadza, nekuti tanzwa kuti vaenda kumatare edzimhosva kuvatunhu vakasiyana siyana. Munofunga kuti vangabvuma here kuti vakundiwa musarudzo izvi?
Kana vakabvuma kana vakaramba, chichaitika nechekuti musi waJanuary 20 vanofanira kubuda kuwhite house, vanenge vasisiri president ba. Saka hapana mutsauko. Mutemo yenyika unoti kana wakundwa pasarudzo unobva pachigaro. Zvichaitika izvozvo kana vachida kana vasingadi, hazviite mutsauko ba. Handifunga kuti zvichachi kuti kuti wane shamwari chiki mbato pao kichawa kurudhira kuti wabude
soko wana kwenyu munoona sekuti pane zvichachinja zvakawanda here mushure miesaru zveizvo zvinzi
hongu wabaideni tichaona America ichidzokera kumarelationship nedzimwe nyika dzepasi pano saka pachachinja zvinhu zvakawanda chaizvo
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania vari parunhare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuBulawayo neZuro. Nezuro vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe mekare. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nemumwe 61 vafa nechirwere ichi kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mana ane makumi maviri nevanomwe 8,427 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 7,967. Zvichakadaro guta reBulawayo riri kuramba richiona uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCovid-19 pazuva. Kubva musi wemuvhuro zvondo rino vanhu gumi nemumwe mudunhu iri vakawanikwa vaine chirwere ichi uye vanhu vaviri vakafa. Kuchitiwo zvekare nemusi wechipiri vanhu gumi vemuguta iri vakawanikwa vaine chirwere ichi munhu mumwe chete akafa. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munati vanoti hurumende inofanirwa kukasika kutora matano ekutevera vangadai vakasangana nevari kuwanikwa vaine chirwere ichi senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana kubva mudunhu iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu, tinoona kuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairas akati wandei kudunhu reBulawayo kudarika mamwe matunhu. Izvi zvinoratidza kuti hurumende inofanira kuti ikwinye dzisimbe pakutesta vanhu mudunhu reBulawayo iri nekuti zvinoratidza sekuti pamwe hurumende yakanga yakuvarairwa nekuti manhamba aya akanga akudzika zvanga zvichifadza munhu wese asi zvakakosha kuti vanhu vasavarairwe. Hurumende irambe ichitesta vanhu vanenge vabatwa vaine korona vachiteedzerawo mutemo yemazuva akatarwa ekugara mudzimba vasingasangani nevamwe. Izvi zvakakosha kuitira kuti nzvimbo yeBulawayo isazoveinyo tingangoti uzongozongo hwecoronavhairasi inozopedzisira yakutekeshera kune dzimwe nzvimbo tikatita dambudziko gurusa. Saka zvakakosha kuti hurumende ikwinyedzisimbe kuitira kuti vanhu vatestwe vachiaisoreswa nekukasira.
Kunze kwezvamataura izvi Dr. Munasi, ndezvipi zvimwe zvamungakurudzira kuti dai hurumende yaita?
Tinokurudzira kuti hurumende iongorore kuti ndeapi matanho angatorwe kuitira kuti chirwere chisazotekeshera munyika yese nekuti yezvino tiri kuona kuti vanhu vanga vachibva kune dzimwe nyika vari kutesta positive vava vashoma. Saka zvinoreva kuti chirwere ichi chiri muvanhu. Saka zvakakosha kuti hurumende iite zvese zvavanokwanisa kuitira kuti chisaramba chichitekeshera nekuti tinopinda mudambudziko manhamba avanhu vari kurasikiwa neupenyu hwavo akazoramba achikwira zvinova izvo zvinhu zvatisingatarisiri.
Tiri kuona dzimwe nyika dziri kusangana nedambudziko irori reCovid-19 Dr. Munasi dziri kutora matanho ekudzosa lockdown. Zvinhu zvamungakurudzira here kuti zviitwewo nehurumende mudunhu iro reBulawayo?
Hongu, vaJonga, tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kudzokera kumabasa, vanoda kukwanisa kuriritira mhuri dzavo. Zvinhu zvakakosha izvozvo, asi pamwepo tinokurudzirawo kuti hurumende ikwanise kuita kuti chirwere chisatekeshera, zvinosanganisira kuita malockdown, zvinosanganisira kubatsira vanhu vari kutambudzika mumisha vamunhu nechikafu kuitira kuti vanhu vakawanda vasazoramba vachiti ndoda kunobuda kuti ndikwanise kushandira mhuri yangavanda pamusika wavo. wangu. Izozo, mukarangarira zvakabvira kare chimbo chema kuti dai hurumende yakwanisa kubatsira vanhu. Nekuti kana manhamba akaramba achinge onge okwira, hapana panenge pasina imwe nzira. Kunze kwekutomboti malockdown adzoke, muri kuona zvakaitika kunyika dzino dzekumadokero. Kuti vanhu vakanga vavarairwa vakasitodzokera kumabasa vanhu vachifamba vamwe zvokugeza maoko nemamask vakanga vasingasaiti. Saka manhamba aya akabva anyaya kukwira yezvino manhu vari kufawawanda mune dzimwe nyika yezvino itori wesi kudarika zvayakanga iri pekutanga. Saka zvakakosha kuti vanhu zvizvarwa zvezimbabwe tisavarairwe. Ngatirambei tichitora matanho ese akafanana nekugeza maoko nesipo kupfeka maface mask zvakanaka achivhara mhino nemuromo kwete kupfeka yakapendekera ichingovhara muromo chete. Zvakakosha izvozvo kuitira kuti tasara risikirwe neupenyu uyezve zvinobatsirawo kuti kana chimwe chirwere chikange chakwanisa kukondroriwa nenguva iripo vanhu vanokwanisa kuzoita mabasa avo zvakanaka kumberi uku. Nekuti tikaramba tichingoenda mberi todzokere chiveserwa izvi zvinogona kuzotinetsa tisingakwanisi kurwisana nechirwere ichi kamwe chete.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mende yazivisa kuti kutangidzira nezuro mabhazi ose anotakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha anofanirwa kupiwa tsamba nehofisi yemumiriri weZimbabwe muSouth Africa inovabvumira kutakura vanhu ava mazuva maviri rwendo urwu rusati rwaitwa. Baro iri iro rabudiswa paTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha pamwe nevashandi vebhazi riri kuvatakura vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19. Izvi zvashorwa zvikuru nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch iro rinoti hapana zvipingamupinyi zvinofanira kuiswa mberi kwechizvarwa cheZimbabwe chiri kudzokera kumusha kwacho. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kupinda munyika zvakasvinunguka zvigozobatsirwa munyaya dzezveutano hwavo kwete kuvavharira kunze kwenyika.
Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa nevamiririri veZimbabwe vanofanira kurerutsa mafambiro anoita zvizvarwa zveZimbabwe kana vachida kudzokera kumusha panguva ino yecoronavirus. Kwete kuomesa, tiri kuziva kuti pane mitemo yakawanda yataurwa neconsulate yeZimbabwe kuJohannesburg yekuti vatyairi vemabhazi nevanofamba nemabhazi vatevedzere
mitemo iyi. Inotii uye chii chamunoshora pairi?
Mitemo iyi iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe. Semienzaniso zviri kunzi munhu wese anofanira kunge awana certificate yekuti haana COVID, asi havasi kutaura kuti vanhu vanokwanisa kuti vaende kupi kuti vanobatsirwa kuti vavhenekwe utachiwana hweCovid panguva ino. Zvinofanira kuti zvireruke zvichingozivikanwa kuti pano unosvika vanhu kuZimbabwe ndo pavanofanira kunzi vanzi vachavhenekwa utachiwana hwecoronavirus, uyezve havafaniri kunge paine unongwa-nongwa hwakawanda hwekuti pane zvinofanira kuti zviitwe kuti munhu adzokere kunyika yake. Vazhinji mapasipoti nemazuva akapera panguva iyo yeCovid yelockdown yakanga yakaitika kuSouth Africa.
Munokurudzirei panyaya iyi vamazhinga? Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha zvoitwa sei?
Vanofanira kuti vatenderwe kana vachinge vaine chitupa kana iyo pasipoti isina mazuva kudzokera kumusha haifaniri kuva mhosva kana dambudziko.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Masangano akazvimirira munyika anodarika makumi maviri abatana mukushora zvikuru uori hunotyisa hunonzi huri kuitwa munyaya dzezvezvicherwa. Masangana ayo anoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emadhora pagore nenyaya yeuori iyi. izvi zvinotevera kusungwa kwevakambomiswa semutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vaine goridhe rinorema makirogiramu matanhatu. Masangano aya anosanganisira Zim Rights, Misa Zimbabwe, Center for Natural Resource Governance, Transparency International, Amnesty International, Zimbabwe Peace Project, Zimbabwe Diamond and Allied Minerals, nemamwe. Mutsamba kuvatori venhau makambani aya anoti pane makoronyera akawanda mamwe anozivikanwa ari kuita zveuori kutengesa goridhe, mangoda nematombo eblack granite asi vasiri kusungwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati kusungwa kwamuzvare Rushwaya manongedzero ekuti hurumende iri kurwisa uori. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nyaya youori iri kuitika muzvicherwa iri kuuraya upfumi hwenyika, nokudaro inofanirwa kuongororwa potoro matano anoranga zvakasimba vari kuita huri ava. Ngati nzwei hurikuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tichitarisa huri huri kuitika panyaya yezvicherwa, ndingati urwere hwabata nyika yedu huri kuita kuti nyika yedu irambe yakaonda, irambe ichitambudzika nekushungurudzika nekungotenderera panzvimbo imwe chete. Saka zvinhu zviri kutirwadza kuti nyika isi kuenda mberi, asi panguva imwe cheteyo nyika yedu iri kurasikirwa neupfumi mabhiriyoni akawanda pagore, yeti bhajeti redu ringori about 3.6 billion.
Mungati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii tichitarisa bhajeti repagore ramuri kutaura nezvare?
Mari yatiri kurasikirwa nayo imari yebhajeti yakapetwa zvichida kashanu pagore. Zvotionesa kuti nyika yedu ine mukana wekuti tinokwanisa kugadzira upfumi nemabasa neinfrastructure yenyika zvokuti muAfrica yese nyika yatingati isusu inofanira kunge iri kukwikwidzana neZimbabwe eSouth Africa, asi tazvidzorera kumashure kuzvifananidza nenyika dzatingati mafailed state akaita sana Somalia.
Ko sei muchidaro?
Nekuti upfumi hwenyika hausi kushandiswa kuvaka nyika yeZimbabwe, asi huri kushanda kubatsira makoronyera uye nenyika dzakaita sana United Arab Emirates, kunowa ndoo kuri kuendeswa zvicherwa zviri kupiwa munyika muno zvichibuditswa nekubatsirwa nevanhu vanofanira kunge vachichengetedza mutemo uye nekuchengetedza mainterest enyika yeZimbabwe.
Asika vehurumende vari kutiwo vari kuedza nepose pavanogona kusunga vari kuita zveuori, tichitarisawo kusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vasori nevamwe vanoshanda navo.
Mahumbwa ari kuitwa aya, kusungwa kwaRushwaya chinhu chakaitika even vacho vanga vachishanda naye vasingazvitarisiri. Ndosaka makaona kuti prosecutor akakurumidza kubvuma kuti ngaapiwe bail gare gare kwaakuzopinduka kuti aiwa ngaanyimwe bail. But zvino kuonesa mafungiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pehuori huri kumineral sector kuti chavari kuda icatch and release, ende iko zvino izvi vari kushanda round the clock kuti vaone kuti Rushwaya vanomubuditsa sei, nekuti mhosva yaRushwaya iri kuonesa kuti network racho rakakura.
Mungatsanangura here
rinoinvolva vanhu vakawanda, kupolisi, kuaviation, kunyange nekupolitics in government. Pane mazita akawanda ari kubuda. Tikatenderera munyika inoiyi unoona kuti gold riri kutengwa nemakoronyera zviri pachena. Ukaenda kunana Mazowe, ukaenda kupenda longa right now, kune imwe kambani iriko iri kutora goridhe ichienda naro kwatisingazivi. Kambani iyo hainyatsotombozivikana kuti yakarejestwa kupi.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya yekurwisa uori?
Uori hwacho huri kuitika, dambudziko riripo nderekuti huri kuinvolva vanhu vatinofanira kunge tichichema kwavari kuti varwire mainterest enyika. ndosaka zvizhinji zviri kuitika zvinoita sekunge zviri normal nekuti vanhu vakangoziva kuti apa pane zita ranhingi riri kutaurwa vanhu vaakutotya kunyange mapurisa anenge aakutotya saka corruption yacho inenge ichiitika vanhu vanenge vachizviona asi vanotya kuti vakazvitaura vanotyira upenyu hwavo vanotyira mabasa avo saka tichaona yaHenrietta Rushwaya kuti ichabuda sei iko zvinezvo aakuti ndakatora bhegi risiriro asi unoona kuti gold racho raanga ari naro ipurified gold
richiwanikwa kupi
rinongowanikwa chete kureserve bank of zimbabwe kufidelity printers saka how can gold rakapurifaiwa rinozoonekwa raa muhandbag mumba maHenrietta Rushwaya
mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguu vachitaura vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndongotaurawo nenyaya yekuzimbabwe pane zviri kuitika kunyika yedu yezimbabwe tokukumbirisisa kuti vamunangago vatarisisewo zviri kuitikawo kune dzimwe nyika mabatirwo anoitwa sarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo kwete zvinoitwa kuzimbabwe kuti panoitwa sarudzo vanhu vanenge vachirohwa vanhu vachisungwa vanhu vachiitwa sei vanhu vachimanikidzwa kuvhotera pavanenge vasikafariri ngatitarise kune zvinoitika kune dzimwe nyika tidzidzo zvakawanda zvinova zvichiitika kune dzimwe nyika bandiri kuvimba kuti vajoe biden anotuka vakunda musarudzo dziri kuitika kuamerica sokuona kwandiri kuenda kunoita handiri kuona ngasenge sarudzo dziri kufamba zvakanaka vanokwanisa kuwina ngavawine ngavakunde musarudzo kuti varibatidze marudzi evanhu vatema nevanhu vachena kuti varudzi abatane
mangwanana akanaka vashamarari vestudio 7 mangwanana akanaka vateereri vestudio 7 zita nditimo game changer ndiri kuJohannesburg ndichida kutaura pamusoro penyaya yesarudzo dziri kuitwa muAmerica sarudzo dziri kuitwa muAmerica ini dzakandifadza through madebates aiitwa pakati paJoe Biden navaTrump madebate aiitwa ndaiti dai zvaitwawo nekunyika kwedu kuZimbabwe kwatinobva zvaiva fee kumunhu wese anenge achikwikwidza uyezve chandafarira America ine vanhu vakawanda zvisingaiti zvakanyanyisa kupinda many times ichikuru nevari muZimbabwe asi unowana inokwikwidza navanhu vaviri chete tikaenda kuZimbabwe tinoona tinoita 23 macandidates mamwe asina kana basa asingadiwikana nesvosve zvaro asi unongwana achingozivi ndiri candidate vamwe vakaita sana Love Momadhuku vakaita sana Tokozani Kupe vakaita sana Linda Masarira vanenge vachinzi makandidhetes andokukwikwidzawo upresident asi haana kana munhu waana anomutevera kana anotomuzivawo vazhinji vacho zvinokatyamadza saka zvokuamerica zvinotifadza
mavadiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7 ini ndoda kubvunzawo vamunangagwa kuti pavatonga 40 years vachitonga bata ravo reZANU-PF richitonga pa40 years ndokumbirawo kubvunzawo kwavari kuti kuamerica vavhota kangani vachinja kangani mapuresidendi avo ikoko vachinja kangani iye zvino ndichitarisa ndikuona kuti vaBiden vaakupinda futi musarudzo vakanga vari mutevedzeri wavaObama nhasi vaakuvhoterwa futi nevanhu kuratidza kuti vari kudiwa nevanhu ini ndiva kubvunza kuti vamunangagwa nezani kwavo kungoona kutonga here kuti vachingoramba vachingovhoterwa nevanhu pa40 years kwavo kudiwa nevanhu here ngavadzidzowo zvinoitwawo dzimwe nyika
vamukasi vanokomana titanonoka hwandi nevamwe vose kustudio indoda kungotaurira masabwo nemadzishe ari kudzinga varayiridzi vezvikoro mudzimba dzezvikoro vachitivo ngavasastraika vari kureva kuti chii kwevanhu ava ngavasafurirwa neZANU-PF haina zvavanovaipa zvainovapa izvo kuda kutonga hakuna zvakunobatsira regedzai vanhu vapuwe mari vadzidzise vana venyu vakasununguka chinokudzinangidzai nechekuti vanhu ava vadzidzise vana vasina chavanowana musadaro masabhuku nemadzishe ndimi vanhu muri kusapota munangagwa kuti aurayi nyika imimi musadaro hatichakutumiri kana shuga mukadaro
Makadi pa Studio 7 apo aino ingo itwa enrungkwe danan kripa pelokbanya aino ingo dupane murumase kasenda voice record dani zuro atoro tuwae anunzi George Swanda gugu band banda oro binka nga asad pengera kanasha mpe upengera nga atwa gugu kupengera antoro tutongo ujekerele utongo ujekere upi Menangga bau rupi tau tunggu je kere, enggak satu pengera, mana um tau rere mana uti, asyam ni kupintra politik kan aska zukon.
Arari neva terive studio seven makadi ini, tino kutenda ine nau, ini tino zimpo fu, diriku no kukuazulu nata, Nyaya iri kutaurika iyo yegoride rakabatwa rina rushwaya yava kusanganisira mai Mnangagwa iya kana chiri chokwadi varumeka ndopamuchaona kuti matare aya manje ndezanipe matare aya emuZimbabwe nyaya ichina kwaichaenda achangoregedzewa rushwaya uoyo vachangoregedzewa vanhu vose vavo namai Mnangagwa zvotopera yotongonyaragwa Vanhu vangani vakasungwa tichingwa nyaya dzacho dzichinyarara dzakangopera hatidombozi kuti zvakaendepi dzecorruption. Koyo commission yecorruption iripiko yangoti zi ngaite basa zvetionapo tione ichibata mai Mnangagwa ichibata tive neclosure kunyaya dziri kuitika tione kuti matare ari clean ini panyaya dzavo muchaona ngatitarisei tione.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 uchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kambo kanobva kuna Sufas Mashakada and the Sounds of the Muddy Face. Ke seti netarisiro yezunu shakana ka. Se zunguwa edi apera tembotarisa zange shuri munau za nasi. Akakunda msarudzo dzemutungamiri weAmerica haasati ave kuzikanwa vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mana nevasere 248. Hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha zvinofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19. tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.